Che kwata ichi chakaita mangage 0-0 nema flames mbo mupira stadium mumutambo wekuedzana simba wegadziriro yemitambo miviri ye Afcon ne Algeria iyo iriko munambudzi. Gadziriro yeZimbabwe yave isina kumira zvakanaka mushure mekunge vatambi vakawanda vemhiri kwemakungwa vakatadza kuuya nezvikonzero zvakasiyana siyana. Mungorori wemutambo wenhabvu vatakudzwa mushinga vanoti vaizviziva kuti hapana chinobuda pamutambo nemaflames.
Mutambo uyu ndaizviziva kuti hapana chinobuda nekuti vakatora time vachingopokana pakana kuti maendero avakaita ikoko akasina kumira zvakanaka.
Chekwata chakaenda kuMalawi chakaita zvekuunganidzwa zvekutamburira vamwe vatambi vakashevedzwa kwasara mazuva maviri chete. Vatambi vakaita saKnowledge Musona, Macaulay Bon, Jordan Zemura, Tino Kadewere, Tendai Darikwa, Prince Dube na Terence Dzukamanja havana kuuya kumutambo wekuedzana masimba uyu. Muteveri wechikwata chine mukurumbira cheDynamos vaSpelani Machona vanoti mutambo uyu waifanira kuve wakamiswa sezvo vatambi vaidiwa vasina kuuya.
Vakatambisa zvavo nguva apa vangasikafanira kuti umbonda kunotamba bhora iri vozi maplayers acho ari kutamba futi haziri vakutamba neAlgeria saka vakandowesta mari yenyika vachienda kuMalawi kunotamba bhora risina basa resi.
Asi vamwe vatambi vakaita saMarvelous Nakamba, Teenage Hadebe, Kama Billiard na Alec Mdimu vaivemo mumutambo uyu. Zimbabwe ine mitambo miviri yeAfcon yakakosha zvikuru neAlgeria mwedzi unouya uye nyika iyi ndiyo ine mukombe uyu. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket nhasi chapinda mukamba kugadzirira mutambo wavo nePakistan uyo uriko musi wa 30 gumi guru. Vatambi vechikwata ichi vari kugariswa kwavo vega uyezve havasi kutenderwa kushanyirwa kuchityirwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Chikwata ichi chine vamwe vatambi vane mukurumbira vakaita saBrendan Taylor, Elton Chigumbura, Sean Williams, Chamu Chibaba, Craig Ivan, Blessing Mzarabani na Skanda Raza nevatambi vari kukura Wesley Mundevere, Richard Ngarava, Milton Shumba na Faraz Akram. Chikwata ichi chakapedzisira kupinda munhandare muna kukadzi apo chakasangana neSri Lanka. Mitambo yezuva rimwe iri kutanga musi wa 30 gumi guru ichiteverwa nemitambo yema T20 musi wa 1 mbudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.